Vachitaura vari pamabiko ekucherechedza zuva iri aitwa nebato rinopikisa iri muStanley Hall muBulawayo, sachigaro weZapu nyika yose vaJohn Zolani Dlamini, vati vankomo vaive munhu wevanhu vese akange asingatungamidzi rudzi, aibatanidza vanhu, kwete muZimbabwe chete asi kuti muAfrica yose. Izvi zvatsinirwa nemutevedzeri wasachigaro weZapu, amai Tendaichekera, avo vanobva kuManicaland. Amai Chekera vanoti zuva ranhasi zuva rakaoma, rinovatondedza zvakaoma sezvo vamwe vevana veZimbabwe vakarasikirwa neupenyu vachida kuti vanunure vana veZimbabwe.
Upenyu hwatiri kurarama hwaakutitondedza kuti ndizvo here zveshuwa zvataitaurwa navangomo zvavairwira zvavakatanga as Father Zimbabwe, magains of independence. Handiwo atiri kuona nhasi, upenyu hwatiri kurarama nhasi.
Vakafano bata chigaro chemumwe wevatevedzeri vemutauriri webato reCitizens Coalition for Change, vaFelix Makalela Mafa, uyewo vakamboshanda nemushakabvu mubato reZapu, vanoti zvose zvakanaka zvaimirirwa navankomo zvaurayiwa nebato riri kutonga reZANU-PF.
ZANU-PF iri kufamba ichiita corruption, ichitorera vanhu zvinhu zvavo. Zvese izvozvo hazvifambiri nelegacy yavankomo. Vankomo vaiti vanhu ngavazvisevenzere, vabatane, marudzi ese adye upfumi, vese vari pamwe chete.
Mashoko avamafa anotsigirwa nemutauriri wemutungamiri webato reMDCT vaDouglas Monzora, vaLloyd Damba, avo vanoti dai Father Zimbabwe vari vapenyu, nyika ingadai yabudirira kudarika zvairi nhasi.
Dai pasina kuburikidza nekuda kwetribalism yakazoitika during the liberation struggle and after the liberation struggle, dai vari vobangomo vakatanga kutonga nyika yeZimbabwe, dai upenyu hwedu huri pari nani. Vachizikanidza kuti chibwe chitedza zvinoreva chidombo chihurungudo chakanaka chinotsvedzerera, nekuti munhu akanga achidiwa kumativi mana ese eZimbabwe.
Asi nhengo yeZANU-PF iri nhengo yeCentral Committee vaJoseph Chuma vanoramba mashoko avadamba pamwe navamafa aya.
Tiri kuona baba vedu vamunangagwa vamhanya matii ese enyika vechigadzirisa madhamu, mairrigation schemes amutswa. Saka vankomo pavari vava kutoona kuti aiwa zvijayairi randakasiya iri rakuita chaizvo zvandaida kuti zviitike, kuti vanhu vagone kuzviraramira nekurima.
Mutauriri webato rinopikisa reZapu vamusongelwa Ndlovu vanoti mushakabvu vakasiya vagadzira hwaro hwekuti nyika ibudirire murunyararo.
Even vanga vaine zvombo zvokuti varwise nharadada idzi dzadai kuuraya nyika yedu, vakasarudza runyararo. Naizvozvo tokumbira maZimbabwenzi ese vari kuzopindira musarudzo vaite sarudzero murunyararo nekucherechedza legacy yababa Joshua Nkomo.
Bato reZapu rakumbirawo hurumende kuti iite zuva ra1 July kuti rive zuva rezororo vanhu vachirangarira mushakabvu. Mumwe mudzimai ave kugara pamba paimbogarwa nekuitirwa musangano navankomo nevamwe varwi verusununguko kumakore kuma1970 mumusha weHighfields muHarare, ambuya Neti Huwa, vanoti kunyange vakazogara pamba apa makore mashoma navankomo vabva, nhoroondo yaitaurwa nezvemushakabvu yakaita kuti vavayemure zvakanyanya.
Vaiita musangano yavo pano nanachona manhu vachiita mamiting avo mazvese panapa. Joshua Nkomo ndakagara nichongovada nanhasi nyangada vari musakabvu rinonga vafarira.
Vanoona nezvekudyidzana neveruzhinji kuMuseum of African Liberation, iyo iripo kucherechedza nekuchengetedza nhoroondo yenyika dzemuAfrica, vaJoseph Ngani, vanoti ruzhinji rweZimbabwe rwakasununguka kuziva zvakawanda pamusoro pavankomo kubudikidza nekushanyira museum yavo.
Tine humbowo hwezvunhu zvaishandiswa navaDr. Joshua Nkomo nguva yehondo, zvakaita sepfuti yavaishandisa nguva yehondo netape recorder yavaishandisa nguva yehondo, uyezve tine zvipfeko zvavo.
Vankomo avo vaizivikanwa nekuti Father Zimbabwe kana kuti chibwe chitedza vakaberekwa musi wa19/10/1917 kumatopos mudunhu reMatabeleland South, vakazoshaya musi wa1/1999. Vanorangarirwawo nekukurudzira runyararo kuburikidza nekubatanidza bato ravo reZapu nerezanu mugore ra1987, mushure mekunge vanhu vaifungidzirwa kuti vaive vatsigiri vavo vangangosvika zviuru makumi maviri vemumatunhu eMatabeleland neMidlands vakapondwa nemauto vachipomerwa mhosva yekuda kupandukira hurumende. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.